manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera, chikumi 29, 2024. Makatirira kuStudio 7, nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwanesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa nhasi asunga nhengo shanu dzesangano reNational Democratic Working Group rinotungamirirwa navaJob Sikala. Imba yava David Mnangagwa, mwana wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, yakatsva kuBorodeo neZuro Maneru. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa nhasi asunga nhengo dzesangano reNational Democratic Working Group rinotungamirirwa navaJob Sikala dzange dzichiita musangano kukuwadzana extension muHarare. Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri wemapurisa Commissioner Ponyati vati vasungwa vashanu ava vari kupomerwa mhosva yekuita musangano nechinangwa chekuda kutyora mutemo wenyika. Asi vasungwa ava vari kuramba mhosva iyi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vane umbo hwekuti vanopikisa vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika pamberi pemusangano weSADC uchaitwa muna Nyamavhuvhu muHarare. Dzimwe nhengo dzechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change makumi manomwe nepfumbamwe kusanganisira mutungamiri wavo vaJameson Timber dzakasungwawo nemapurisa musi wa16 chikumi dzichiita musangano pamba pavatimba kuAvondale muHarare uye dzakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso dzichinzi dzaida kukonzera kusagadzikana munyika. Asi magweta avo anoti vaingoita musangano wekurangarira kodzero yemwana weAfrica kana kuti International Day of the African Child sezvinongoitwawo nenyika dzakawanda. Vamwe vanhu vatatu vainge vaenda kunovatsigira panyaya yavo yekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso vakabva vasungwawo paRotten Row Magistrate Court mukupera kwesvondo rapera. Asi vanopikisa vanoti vaMnangagwa vari kugara vakabatira hana mumaoko semunhu akabirira sarudzo. Vebato reZANU PF vanoti vaMnangagwa havana chekutya sezvo vakakunda zvine mutsindo. Mukuzeya nyaya yekusungwa kwevanotsigira vasikala vashanu ava, Tabata gweta ravo vakudzai kadzere kuti tinzwe zviri kuitika.
Vachiri vakabatwa pakuwadzana polisi, vamhenge vaendeswa kuLaw and Order kuHarare Central Police Station, asi vadzoswa zvakare vakaendeswa pakuwadzana police station. Vari kupomerwa mhosva yecriminal offences and mapurisa ati vanokwanisa kubhadhara faini kana kuti kana vachida vanokwanisa kuvharirwa voenda kukoti musemani.
Mungatsanangura here mhosva yavari kupomerwa iyi? Munhu anenge aita sei amuri kuti criminal nuisance?
Criminal nuisance kuita zvinhu zvinonyangadza kugara zvakanaka kwevamwe, tingati zvinosanganisira izvo zvinhu zvakaita sekuita ruzha nekukanganisa kugarisika kwakanaka munzvimbo ine vamwe. Sando iyo mhosva yatinoti yatingati criminal nuisance.
Saka imari yavanofanira kubhadhara?
Mafaini anoita $30 pamunhu.
Muri kuronga kuti muvabhadhare?
Isusu tiri kuronga kuti vabhadhare, asi chiri kuti chikaiko zvino ndezvekuti mapurisa ari kuita rwatsuro nagudo nesu nekuti vari kutiudzaiwo kuti munhu anogara nebhuku remafaini hapo ari kunzi apedza basa na 3 saka tiri kuona kuti ava vanhu ava vanogona kutorara futi mukati vozobhadhara faini mangwana kana mupurisa ane bhuku remafaini achinge adzoka
pane munhu ari kunzi mhangara here kumapurisa kuti vari kuita ruzha sei vasungwa
isu sekuona kwedu hapana munhu amhangara avo vanhu vange vachiita musango wavo zvakanaka pasina kuimba pasina ari kudeedzera pasina kudii vari mukati memba vazongoona mapurisa asvika pagedhi ndokubva vatosungwa
Gweta vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakudzai kadzere vachitaura vari parunare kukuwadzana muHarare Imba yemwanakomana wemutungamiri wenyika vaDavid Mnangagwa vanova mutedzeri wegurukota rezvemari iri kuBorodio muHarare inonzi yakatsva nezuro manheru nenguva dza11:30 mapurisa azivisa padande mutande reX kuti ari kuferefeta kuti chii chakapa kuti imba iyi ibvire izvi zviri kuuyawo mushure mekunge mapurisa atiwo ari kuferefeta kuti pane munhu here akapinda pamba apa kaviri kose mumazuva mashoma apfuura panguva iyo nyika yakatarisana nekusamira zvakanaka kwehupfumi zvokanganisawo nyaya dzemitambo vamwe vari muchikamu ichi vanoti kudyidzana nevamwe vekune dzimwe nyika vachipangana mazano kuri kubatsira zvikuru kuti vasabva vagwadama mutori wedu wenhau Passmont Lovu anoti panyaya inotevera
Zimbabwe ndeimwe yenyika dzemuAfrica ine vanhu vakawanda kunyanya vechidiki vanopinda muzvirongwa zvekufambirana nekupanana mazano kana kuti maexchange programs vakawanda vavo vanoti zvirongwa izvi zvinovabatsira zvikuru kana vadzoka kumusha munyori ari murongi wemabasa musangano revatambi reAlmas Collaborative Arts muzvare zaza muchemwa avo vakapinda muchirongwa cheInternational Writing Program mudunhu reIowa muAmerica vanoti chirongwa ichi chakavabatsira zvikuru
ikoko ndakasangana nemamwe namo vanyori nemanyanduri vaibva kunyika dzakasiyana-siyana zvakandibatsirawo kuonawo kuti vamwe vanonyora sei kunyika dzavo uyezve vanoshanda sei
mutambi vachiongorora zvemitambo musangano redende reArts Trust amai Gertrude Pfumayaramba avo vakapinda muzvirongwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira the Acetage Cuba nezvimwe muEurope vanoti zvirongwa izvi zvakakosha zvikuru asi zvinoda kuti vatambi vatange vabatana munyika kuti vakwanise kushandisa unyanzvi hwavanodzoka nahwo kubva kunze
saka kubatana kuya-kuya kunotipa nesu ihwi rekuti tinzwikwe tese nehurumende tokwanisa kubatirana pamwe chete kuti tisvitse zvichemo zvedu
mumwe munyori ari nyanduri wechidiki Fadzai Katanda uyo akapindawo muchirongwa chehurumende yeAmerica cheGlobal Undergrad Program paMurray State University mudunhu reKentucky anoti chirongwa ichi chakamupa mukana wekugadzira ukama nedzimwe nyanzvi muchikamu ichi munyori nyanduri uye muimbi ane mukurumbira achishanda nesangano reLiterature Festival Harare kana kuti Lit Fest chiri kure chiri kure anoti chitsva chiri murutsoka
ndokukosha kwakaita kuita urongwa hwekuti makreatives anoenda kune dzimwe nzvimbo achinodzidzawo kune vamwe ivo vachipawo ruzivo rwavo rwaanawo saka macultural exchange program akakosha zvikuru
vachitaura nestudio 7 mukuru wenational arts council of zimbabwe vanapoleon nyani vanoti kudyidzana nevemhiri kwemakungwa kunobatsirawo mukushambadza zvigadzirwa munyika
National Arts Council of Zimbabwe tinoona maexchange programs akakosha chaizvo nekuti tinenge tichida kuti vana veZimbabwe vanoita zvemitambo vakwanise kudzidzawo kubva kune vamwe maexchange programs mamwe acho anobatsira pakuti unongochinzwa zvekunze kwenyika mamwe acho ndekubatsirana pachedu imomuno muZimbabwe mamwe acho inenge ingori macapacitation programs ekuti mungodzidza
hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitambo muzvare Casti Coventry pamwe nemunyori mukuru mubazi iri vanicolas moyo sezvo vange vachinzi vari kupinda misangano yakawanda Asi vamwe vakaudza Bepana Ure Herald kuti gore rino hurumende kuburikidza ne National Arts Council of Zimbabwe ichakokera zvimwe zvirongwa zvevatambi izvi kusimudzira mabasa avo. Hurumende inomboitawo zvirongwa zvekutumira zvikwata zvemitambo kuenda kunze. Vakaendeswa vanosanganisira chikwata cheumkati theatre chekuvulawayo chakamboenda kuIndia muna 2022 nechikwata chembira chedura mazwi chakaenda kuEgypt muna 2022. Asi vamwe vanoita zvemitambo vanoti kusarudzwa kwezvikwata zvinoenda kunze hakuna kunyatsojeka. Vakawanda vanoendeswa kunze nehurumende vanonzi vanofanira kundoshambadzira vachienda kunyika dzakaita seDubai neChina kunyanya. Mutambi wekuAmerica anoita zvemafirimu Karen Abercrombie anoti madzimai emuZimbabwe ane zvipo munyaya dzezvemitambo asi vanofanirwa kuita mushandira pamwe kuti vazvisimudzire mabasa avo kuti vawane chouviri. Muzinda weAmerica muZimbabwe uri kubatsirawo kusimudzira zvirongwa zvekudyidzana pakati pevatambi vemunyika nevekunyika iyi uye wakambounza munyika anoita zvemafirimu Karen Abercrombie nevamwe vakawanda. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeHaiti vaGary Connell nezuro vakasimuka kubva munyika iyi vakananga kuAmerica. Izvi zviri kuuya panguva iyo mauto eUnited Nations achitungamirirwa neKenya atanga urongwa hwekuedza kuunza runyararo munyika iyi. Pane zvikwata zvakawanda zvange zvichirwisa hurumende uye zvakonzera kusagadzikana munyika iyi. America ndiyo yakapa mapurisa nevari kudzivirira nyika kana kuti vari kuedza kuunza runyararo muHaiti mari yakawanda pasi peUnited Nations. Iran ichaita imwe sarudzo yemutungamiri wenyika yechipiri mushure mekunge pashaya akasvitsa mavhoti anodiwa kuti atungamirire nyika. Sarudzo yechipiri iri kuitwa nemusi wechishanu pakati pava Masoud Pezeshkian naRafsanjani Jalili. Sarudzo idzi ndedzekutsvaga achatsiva mutungamiri wenyika akashaya vaIbrahim Raisi avo vane chikopokopo chakadonha muna chivabvu. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum chamunopiwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Tanya Spandler vanova ivo muzvina prazi weprazi rinonzi Passion to Seed Gardening riri muno muMaryland muAmerica. Amai Spandler chizvarwa cheZimbabwe chinogara imo muno muAmerica kuMaryland uko vari kuwanikwa ivo vachirima mirivo chibage nezvimwewo. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatisanangurirei kuti chii chakaita kuti mufunge kutanga kuita izvi zvekurima?
Chakandipa kuti ndifunge zvekurima kuti baba namai vangu mukukura tichiri vadiki vakandipa chizivo chekuti unofanirwa kurima chikafu chaunodya. Saka takakura tiine backyard garden patairima chikafu yatinodya everyday like muriwo wemhodzi, tsunga, matomatoes, taingopinda mugarden totora. Saka ndakawa nekuziva kuti naturally grown produce in a different taste pani inorimwa commercially. Kuyaka chakaita kuno way back in 95, chikafu chai taste a lot different. Kuno kuchaiwa ne taste ime kuti inosara parurimi isina natural taste ye chikafu chandanga chaira kumba. Ndo ime reason why ndaka funga zvekuti dai ndangowana kanzvimbo kadiki kekuti ndikwanise kurima chikafu changu chandinodya nemhuri zvaibva zvandinakira.
Pamakaona kuti makuda kuita zvekurima makazoita sei? Makawana sei ihwiri imo muno muAmerica?
Ndakawana opportunity ye community garden Montgomery County mandinogara. Saka vane community garden munharaunda yekuti kana uchida unobhadharawo kambijana every year kekuti ukwanise kurima panzvimbo ipapo. Saka ndokutanga kwandakaita ndichirima matomatoes, muriwo, chibage, kuchishiyawo nehama neshamwari. Ndichinzwa feedback kunzwa from vanhu vanenge ndasheya navo chikafu vachiti chikafu chiri kunaka ichi, chiri kubi, chiri kutesta very different kubva patinotenga kumastoro. Saka izvozvo zvakabva zvandipa kuti encouragement yekuti if I could do this on a larger scale ndinenge ndichizadzisa service iri much needed muarea matiri which is Maryland, Virginia and DC. Saka ndopa zvakatangira kuzosvika pane passion to seed gardening yandinayo.
Pari zvino muri kurima chii uyezve munowana rubatsiro here kubva kucounty yenyu mamuri muMaryland?
Pari zvino ndinorima chibage, ndochandinorima chibage chekumba chatajairira, ndochandinorima. Handiise fertilizer, handiise mapesticide, and munoziva chibage chinonetsa kurima organically. Vanhu vanouya every year vachitenga chibage kwandiri vanoziva testi yacho, it's naturally grown chibage. Saka ndochandinowanzorima musizini yatiri chinozotanga kukohwewa mufall kunana September, October. Tinowana rubatsiro a blessing kuwe mucounty yatiri Montgomery County because tinowana rubatsiro kubva kuOffice of Agriculture. Vanotipa manyowa atinoseenzesa kurima, vanotipa mawood chips atinoseenzesa kuisa mapathways as weed management but eventually anodecompose towadzorera kuti muvhu as manyowa. Saka rubatsiro rwese irworwo runopa tiwe encourage. Tinewo maprogram atinoita during COVID vakapa mafarmers opportunity yekurima so that mafood bank vatenge from malocal farmers vodistributa kune macommunities vanonida chikafu munharaunda yatinogara. So zvakaitikwa nguva yeCOVID but now it's an existing program that's ongoing and the need right now is even greater than before.
Vanenge vachida kuona mabasa amuri kuita vanokuwana ipapi?
Vachida kuona vanoita interest nemi via website yangu which is passiontoseedgardening.net.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu.
Zvinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematambudziko anonzi anosanganikwa nawo nevakaremara vari kukundikana kunge vachipinda mumabhazi zviri nyore sezvo mikova yemabhazi isingakwanise kubvumidza kupinda kwemawiricheya kwakasununguka. Tiri kutarisa nyaya iyi tichikurukura na vama Simba kuchera vanorwira kodzero dzevakare mara.
Chichema ichi takachiisa taona zvibvumirano zvanga zviitwa nehurumende nemakambani ekuBelarus kuti vange vachiunza mabhazi munyika. Tikati dai vanga vavandudzawo mutemo kuitira kuti vanhu vakare mara vange vachikwanisa kupindawo mumabhazi zvakasununguka.
Tichiona kuti kusvika pari zvino hapana matanho atatorwa nehurumende kubatsira chikumbiro chenyu ichi kuti chinge chichizadziswa. Matanho api mamwe amatorawo?
Ndingangoti izvezvi hatina danho ratati tatora kunze kwekuyeuchidza vanotimirira muparamende vanova maseneta edu maviri nevamwe vamiriri veparamende kuti vange vachisimudza nyaya iyi pavanenge vachidzeya dzimwe nhau dzavo muparamende.
Tinoona kuti pari zvino pane urongwa hwekuwandudzwa kwebhiri kana kwemutemo unobata vakaremara. Zvinhu zvamakaisawo here amaisa pfungwa dzenyu pabhiri?
Ichokwadi kuti pari zvino kune kuvandudzwa kwemutemo zvisiri Disabled Persons Act yedu yatanga tiinayo iri kuvandudzwa kuti tinge tiine Persons with Disabilities Bill. Ipfungwa dzakapiwa navanhu apo vamiriri veparamende pavaifamba vachibvunzawo pfungwa dzedu panyaya yekuvandudzwa kwemutemo. Tamirira kuti tione report yakagadzirwa neavo vaitenderera kuti tione kuti nyaya idzi dzirimo here uye kuti dzinofambiswa pamberi sei. Ishuviro yedu kuti ukava mutemo zvinenge zvaakubatsiridza kuti makambani anenge achigadzira zvigadzirwa zvavo vachiziva kuti vari kutevedza zvinhu zvinenge zvichidiwa nemutemo wenyika yeZimbabwe.
Koiyo hurumende iri kukupaiwo here zvikonzero zviri kuita kuti danho iri rinonoke kuiswa mumutemo?
Sezvo tisati takwanisa kuti tinzwe kubva kuhurumende, hatisati tanzwisisa kuti chikonzero chingava chipi, asi dambudziko ratiri kutoona riripo nderekuti vari kuendera mberi vachiunza mabhazi anonetsa vanhu vane mavote kuti vange vachipinda maari. Tine masituations kuti munhu ane vote anoshungurudzika pakupinda mubhazi, vote yake inobhadhariswa, anenge achifamba naye anenge achimubatsira anobhadhariswawo zvakare. Dzimwe nguva panoita kunetsana nevamwewo vanenge vabhadhara mari dzavo vachiti havakwanisi kupa nzvimbo kune munhu akaremara. Saka matambudziko akawanda atiri kusangana nawo kubudikidza nekusagadzirwa kwemutemo uyu, uye tinovimba kuti tichawana mukana wekuti mutemo uyu ugadzirwe, kwete mabhazi chete asi zvinhu zvese zvinge zvichikwanisa kucherechedza kuti kuvashandisi kune vamwewo vanenge vakaremara vanenge vanoda kuti vashandisewo izvo zvishandiswa izvozvo izvo.
Asi kubva zvavananyika kusvitonga 1980 kusvika pari nhasi, muri kuona here paine kusimudzirwa kwekodzero dzevakaremara?
Nhoroondo ine chekuita nevakaremara muZimbabwe inotiudza kuti pane kakufamba kayake nhereka nhereka, kufamba kwekamba inofamba zvishoma nezvishoma. Iko zvino patora makore makumi matatu nemaviri tichingori nemutemo weDisabled Persons Act uyo usingatanyatsi kushanda, usingatanyatsi kureva chinhu kuburikidzawo nekufambira mberi kwaita upenyu. Saka zvinhu zvevakaremara zvinenge zvinofamba zvishoma nezvishoma, uye tinoona kuti zvimwe pada chido chinenge chiripo chinenge chiri chishoma chekuti zvinhu zvifambire mberi, nekuti dzimwe nguva zvinenge zvichida kuti pange paine chido kubva kune ivo vanoita zvematongerwo enyika, zvikuru sei vakuru venyika, kuti vange vachifambisa nyaya dzakadai kumberi.
Manga makateerera kune vanorwira kodzero dzevakaremara vamasimba kuchera muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Iko zvino tochienda kuchirongwa chatinonzwa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuChina. Jonga anotiverengera nyaya iyi.
Ma
masangano akazvimirira muChina akadzoserwa kumashure zvakare muna chikumi apo vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vaviri vakapiwa mitongo inorwadza yekugara mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuda kupandukira hurumende. Mutori wenhau anoshanda akazvimirira ari murwiri wekodzero dzevanhukadzi Wang Kweqing, uyo aive nezwi rakasimba muchirongwa chehashtag MeToo muChina uye zvakare akaburitsa kuratidzira kwakaitika muHong Kong, akatongerwa kugara mujere kwemakore mashanu. Anorwira kodzero dzevashandi Wang Xiaobing, uyo akarwira kodzero dzevashandi vane urwere hwavakawana kuburikidza nemabasa avanoita pamwe nevakaremara, akatongerwa kugara mujere kwemakore matatu nemwedzi mitanhatu. Vaviri ava vakatongwa pamwe chete muchivande mushure mekunge vachengetedzwa muusungwa kwemazuva anoda kusvika kuchiuru. Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMatthew Miller vakati America inoshora kutongwa kusina kukodzera kwaWang naWang. Vakanongedza kune kugariswa kwavo muusungwa kwenguva yakareba vasati vatongwa nekutongwa kwavo muchivande pasina vatori venhau kana veruzhinji vaiziva. Vakapika vachiti mitongo iyi inoratidza pachena mabasa ePeople's Republic of China ekuenderera mberi nekutyisidzira nekunyaradza vemasangano akazvimirira. VaMila vakati vanokurudzira PRC kuti iburitse muusungwa Wang naWang pamwe chete nevamwe vanhu vari muusungwa zviri kunze kwemutemo nekuti vakazadzisa kodzero dzavo dzerusununguko. Uwandu hwevanhu vakadai hauzivikanwe, asi sezvakataurwa nesangano rakazvimirira reFreedom House, PRC inozivikanwa nekuve pamberi pasi rose mukuchengetedza vanhu muusungwa zvakadaro. Ndima yekutanga mugwaro richangobva kuburitswa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica riri pamusoro pekodzero dzevanhu muChina pasi pemusoro wenyaya wakanangana nekusungwa kusina shumo kwevanhu kana kuti arbitrary arrest inoratidza zvose chokwadi nerima. Rinoti mapurisa akachengetedza muusungwa kana kusunga vanhu vachipomerwa mhosva dzisina kana shumo dzekuti vakaburitsa zvakawandika zvenyika kuda kupandukira hurumende nedzimwe mhosva senzira yekuda kumbunyikidza vanopikisa vezvematongerwo enyika nevanomirira veruzhinji. Chero mashoko ose anozongonza anofukura hapwa dzenyika sezvakaita mashoko ekutongwa kwedzimhosva, basa rekutengesa kana chero basa rehurumende. Mapurisa akashandisawo mhosva dzisina kunyatsojeka dzekuti kumutsa kukakavara nekumutsa bopoto, izvi zvakanyanya kuroverera vanorwira kodzero dzevanhu vakawanda. Mutemo unodzivirira kusora unopawo mapurisa masimba ekuti vanhu nemasangano vamire chero mabasa avanenge vachiita anoonekwa seanokanganisa kugadzikana kwenyika. VaMila vakati vanoramba vachikurudzira PRC kuti izadzise mupasi rose kuzvipira kwayo uye kuremekedza kodzero dzemunhu wese, kusanganisira kubvumidza kuti vanhu vazadzise kodzero dzavo dzekusununguka kuita zvavanoda nekuti inopa mutongo usina kwavakarerekera kune vanhu vose. Vakati vanokurudzirawo PRC kuti itambire kurudziro dzakawanda dzakaitwa gore rino pakutariswa kwenyaya dzekodzero dzevanhu muChina mugwaro reUniversal Periodic Review. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muChina. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochimbotarisa zvabuda munyaya dzemitambo, tichitarisa mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Yada yakunda Islanders 2-0, Bulawayo Chiefs yaita Mangange 0-0 neManica Diamonds, Simba Bora yarova ZPC Kariba 1-0, kuchitiwo Ngezi Platinum yarova Capes United 3-2. Tichiri panyaya dzemitambo, vanhu vaungana vachichema Nomen Lumumba Maroto aimbotambira Dynamos, Gunners neFC Platinum kunzvimbo dzakaita senyaradzo Herbert Tepo Funeral Parlour, Rufaro Stadium, uye iko zvino vanhu vari kumuchema vari pahouse number 2360 Tinwald muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mapurisa nasi asunga nengo shanu ze Sanganure National Democratic Working Group runotungamirirwa nava Job Scala. Imba yava David Mnangagwa, mwana wemutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa, inonzi yakatsva nezuro kuborodeo Maneru. Tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Tokusi yame na Gibbs Dube, munhau dzeIsindebele.
Kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomgela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 29 kuhlangula 2029 uGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, kulumatha umlilo endlini yendodana kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi kubotshwa amalunga ombuthano wezombusazwe abenika abaswelayo ukudla.
Kubuhlungu lokho esikwenziwa ngumntwana omncane. Abantu bacanga ukungcume bemjayi, banomfana uyadelela kukhulu okuthembileyo lakho. Singazi njalo njoba sikhona bamakhomesi asibambisaneni.
Abalwa impi yenkululeko bazama ukususela amanqe ukhansela wetsholotsho
kulesiphala senkosi esikhangelele ukuthi bona ababeshodile bakubona ukuthi kulesidingo bayathola through ama-chief ngoba u-chief lo-chief uyanikwa 5 tons per ward.
Kusungulwa uhlelo lwesiphala senkosi eMotweni North olokulwisana lendlala enkulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi kulomlilo olumathe endlini kaMnumzana David Mnangagwa, indodana kamongameli Emmerson Mnangagwa eHarare namuhla. Amapolisa athi asehlolisisa udaba lolu oluza ngesikhathi kusanda kutholakala inhlambo zombhobho lokunye endlini yakhe. Akucaci ukuba kwenzakalani endlini kaMnangagwa. Ngolunye udaba, amapolisa namhla eHarare abophe amalunga amahlanu ombuthano okhokhelwa uMnumzana Job Sikhala we-National Democratic Working Group. Amapolisa athi bebesemhlanganweni ongekho emthethweni ekuwatsana. Uhulumende uthi uzajezisa bonke abacatshangelwa ukuba bathothozela udlakela eZimbabwe. Kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change avalelwe entolongweni esethezwa ngamacala ukuqoqa umhlangano wokuthakazelela usuku lwe-International Day of the African Child eHarare okungekho emthethweni. Kolunye njalo udaba kulabalwa impi yenkululeko eJolojo abafuna ukususela amanqe ukansila Busani Vundla abathi kalandeli izinqumo zabo lezebandla leZANU-PF. Basabalelisa imbono yabo enkundleni yokuxhumana eWhatsApp. Omunye wabo uSilwane Khumalo.
iZANU-PF yonke kuWard 6 isicabanga ukuthi alibana singathathe i-action. Siwabona kuvuma besicela ukuthi uWard 6 ababele i-by-election. Kubuhlungu lokho esikwenziwa ngumntwana omncane. Abantu bacanga ukuthi ngcume bemjayi. Lanomfana uyadelela kukhulu okuthembileyo lakho. Singazi njalo njoba sikhona ma-comrades. Asibambisaneni lo-WARD 6. Umfana lo even ama-supporters omhlangano asezecabanga ukuthi kungcono kube le-violence. Simjaye kambe masokuliwa umhlangano uzabe uminjani.
Ukhaba ngomunye njalo wabalwa impi yenkululeko othi kumele bethwalise nzima ukansila lo.
Ku-WARD 6, ku-WARD 5, ku-WARD 4, hatsho ma-comrade, la ma-WARD afile wonke. Besiqe mina ngokwami bengicela ma-comrade nxa besibambene sithanda iqiniso. Abafuthi balele egangeni, bonke abazali ethu balele egangeni, obabamkhulu balele egangeni ngenxa yakhe anxawa fana umntu u-20K nguye ongakhontrola isigaba uyazizwela buya njani ma-comrade. Ma-comrade, asiboneni ma-comrade, uvumile abezomhlangapha hlanganise ngama-comrade sibumbele into ezanjani ezasihlungisa. Lizwe liyafa ngenxa yama-fascist. Lami manengi ama reporti engu watoda ya mfana lwa. Kwa mpa, kweda, mfana se must go out. Mfana na kakunyulu, njenga mbuluzo, njawa tuwe situ, asimbole ninyo atelela.
Ukanzila vunda uti, uzendela evalueni.
Si ativonopa, sile sese solo futi nga bantuke za NPF. Bale zindu wa zikulumayo kuma groups abo. Ulati nyoma siyavisi lako siyavisi kukuluma kuma groups etu bati. Kaisiko ogo kutretena abantu. Wana babe belakho kwabo ngokutrethena abantu ngokusitrethena abantu bengakhuluma ukuthi awukansil uyenze into enhle lapha na kuleyani village ethile bathi siya kutshontsha siya kucatshisa abantu sebesesaba lokungimela nxa ngihamba sengiphila labo ngudlu okukanye kathi ke thina sasizwa kuthwala phelizwe nokusokungozibuse wonke umuntu ukhululekile ngokwenza noma yini oyabe ifuna.
Kwalwa impi yenkululeko osesigabeni lesi umnumzana Patrick Ngwenya uthi kuyadanisa okwenziwa nguvundla.
Ayi stuta zendoda lezana sizama ukuamaovete engwenye ale politics bazama ukumvusa ingqondo ukuthi kabe kwazi ukuthi kathesi isikhathi sokuthi yena asebenze hayi ukuthi akhulume ipolitiki. Yoku campaign, there is no any more campaign ekhona kathesi up to 2008. Now kutwa mawo veta ngxenye bayamethusela. Ngxenye kutsho mina ngike ngabatshela ukuthi hayi ake likhuze umfana lowo abe yazi ilayini ukuthi uvela ngafuna ukuyanga.
Yisakhamizi zeJimila umnumzana Jeffrey Juma uthi abantu bakhathazekile ngodaba lolu.
Kuze ngihlola abantu abadala besokwakha abantwana size lapha ama voice notes lapha egqugquzela ukuthi kutshaywe ukhansila kambe ngabe tshayelwane ngabe tshayelwe kule ntuthuko bani sabantu abadala sibile sigqugquzela ebantwaneni kule ntuthuko bani sikhulile sibile ngomandla lama voice notes lana ngabantu aba more than 60 years ubudala babo kodwa ngagqugquzela ukuthi kutshaywe umuntu abantwana baza kuthina abantwana baza kukhuzwa ngobani ngingenza kulinanga futhi lobo uvundlala futhi ekhulume ethi bakithi asikhangeleli intuthuko yesigaba kathi wathi kusengenwe siyalicela abantu abadala bakithi bale bantu abadala yakhani abantwana sesibona intuthuko endaweni yakithi siyalicela ngomusa wenkosi ake sizibambeni kambe ama-voice notes onkakwana 4 ngalela ama-voice notes akhona ngabantu abakhulileyo abantu abadala.
Uvundla lilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change elanqoba kukhetho olwaqhutshwa nyakinye eJolojo ephethwe libandla le-ZANU PF.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampawa kubembula.
Lamlela ntwandwe,
lamlela.
Wezemaphandleni, uhulumende usenika abalambayo ukudla esabelweni seMatweni North ngokulendlela enkulu lonyaka. Abantu bose bonke bakhangelwe ukuthi bazathola ukudla lokho. Kubika uNokutaba Dlamini.
Umholi wobona ngezehlakalo kanye lenhlelo zikahulumende esabelweni lesi umnumzana Richard Moyo ubika ukuba uhulumende usesungule uhlelo olutsha lokuholiswa kwabantu amabele ukukhangelelwe ukuba kuzaqhubeka kuze kuyefika inyanga kamabasa kumnyako zayo. Lolu hlelo lwesiphala senkosi umoyo uthi luzasatshalaliswa izigaba zonke zesabelo anduba lufike ezicintini ezikhokhelwa zinduna. Uthi lokhu kuyimizamo kahulumende yokwehlisa isimo sendlala emaphandleni eveza ukuba emizini eminingi ikati selilala eziko lokhu kubangelwa ukungani kuhle kwezulu. Umoyo uthi abohlelo lwesiphala senkosi labo abasalela phandle kuhlelo lwe-social welfare.
But kulesi phala senkosi esikhangelele ukuthi khona ababeshodile ngakubona ukuthi kulesidingo bayathola through ama-chief ngoba u-chief lo-chief uyanikwa 5 ton per ward esigabeni sakhe esokuthi kukhave igephu zwenizwe ezabona bo abantu besalele.
Umoyo uthi eminyakeni edlulayo isiphala senkosi besingelulelwa kunduna zonke kodwa ngesimo sobubi bendlala osobhuku baphiwe umlando wokuloba wonke ompofu loba lungakasabalali iziqindi zonke. Umoyo uthi amabelela kukhangelele ukuba aholiswe izakhamizi ngosobhuku ngesimo sokuba imizi eminingi ilabafelokazi intandane abazali ababola ithumbu abakhubazekileyo kanye labangasebenziyo.
Esigabeni siyazana abantu ukuthi abaswela zila batholi lutho umuntu akangamntwana osebenzayo kala source of income zeluthembele ukuthi emasimini nxa emasimini izwi lingasandanga akula thola uphumayo. So bonke bona abantu bobaphanda ikategori yokubenefita under i-social welfare.
Unkosikazi Maki Mguni wesiqintini seJende eNkayi uthi ubunzima bukhulu nanku lohlelo lwesiphala senkosi alukafinyeleli kibo.
Sivise jodo nje kuphela, ijodo kalikho. Okokuthi indlala esilayo lonyaka asikwazi ukuthi uNkulunkulu nxa engasangenelanga kuzoba njani.
Umnumzana Mlele Sivanda wesiqintini seMenda kusigaba sinye ukhala ngoxhaso lokugejelwa izibholane ukuze beziphathise.
So siyacela inhlanganiso ezingabe zisincedisa, siyacela sibili kuMenda Village ngathi ziyabuya zisincedise ekudleni, zisincedise lezifuyweni.
Umakhelwane walaba yena esemantshololozane unkosikazi Pauline Sivanda onguvillage health worker yena ukhala ngokwehla kwesisindo sabantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi ngokuswela ukudla okwakhayo kanye lokwanda kwemikhuhlane ebangelwa yikuswela okuya ethunjini.
Sesikhane ukuthi ngawuhulumende kukhulumisana lamadona kube khona ukuphathiswa ebantwini esigabeni ukuthi bathole ukudla, kube khona ukuthi bathole ukudla ngobana akukho okunye.
Indlala lonyaka ngokutsho kwabezomkhathi bakuleli ibangelwe yisikhudumezi okuthiwa yi-El Nino ehlasele elizweni lonke lakwamanye amazwe kwehlisa kakhulu isivuno. Emaphandleni kanye lasemapulazini amabele atsha engakakhahleli kanye lezinye izilimo zehluleka ukukhula ngokusweleka kwezulu kanye lokutshisa kwelanga osekuthiye inani labantu elizweni abafika izigidi phose ezilitshumi 9 million zibhekane lendlala emangalisayo. Lokhu kuthiwa inhlanganiso yomanyano wamazwe e-United Nations. Ngimele Studio 7 ngiseNkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Kwamanje sike sizwe okwethulwe ngusidalekile Mhlanga we-Studio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sizwa imbono ehlukeneyo lapho sihlaziya uhlelo lukahulumende olokubhalisa labo abaqeqesha emakolishini ukuthi babe kuluhlu lwabangathola umsebenzi kungachazi kahulumende. Amakhulu lamakhulu abantu phakathi kwabo kulabesifazana, abanye bebhabhule abantwana, abanye bebaqhuba, babhalisile kobulawayo ngolwesithathu langolwesine. Njalo uhulumende uthi uhlelo lolu uzaludlulisela emathebeleleni South and North solwaqhutshwa eHarare. Umqalisiziba ngunkosikazi Permanent Ngoma owebulawayo Progressive Residence Association.
Mina uhlelo lwabo siyalwamukela njengenza njengabahlali bakobulawayo ngoba sibona ngani kuzasinika amathuba okuthi ulutsha lwakobulawayo lithole i-opportunity yokubana bethole umsebenzi. Nxa kuyukuthi i-government izaqhubeka njengokuthembisa kwabo ukuthi bazanika abantu imisebenzi, ngoba okwakhathesi kuba yi-challenge ukuthi abantu abasha behambe besiyadinga imisebenzi eHarare ngoba ama-head office wonke atholakala eHarare. Na uhulumende sezile down ebantwini kubalula ukuthi berejiste nabo besubmitha amabizo nama-applications abo khanyelele ukuthi bethokube nama-responses and sibone abantu abasha bengena ema-ofisini abazabe besebenza bekhona lapha kobulawayo. I think this could remain with the challenge, but they should also consider the youth that do not have the same privilege of going to school. I feel there is need to promote industry and production at local level, but just coming up with a database does not guarantee that young people will have access to those jobs.
Unkosazana Kethiwe Bebe webandla leMthwakazi Republic Party ongumanjinela usipha owakhe umbono.
Msakazile abalaleli, bekuzaba kuhle uma uhulumeni eqinisile kuyikuthi into azayenza mpela eyi-addressa ngeqiniso, bekuzaba yinto enhle njalo esizayo kakhulu. Okubuhlungu yikuthi uzosukumisa ithemba labantu bathi udlule nje njengazo zonke izinto. Why ngisitsho njalo? Ngoba ukuze kube lenguquko abantu bethole imisebenzi, abantu beqhathwe, akudingi ukuthi beregiste, kudinga i-political will to resuscitate the economy ukuze ama-industry avulwe, ama-factory esebenze, imisebenzi ibe khona. Imavele elizweni kunormali i-economy isebenza, abantu bayaqhathwa, maningi amazwe angahambiyo esithi kuyanini siliregiste abantu but bayasebenza. But why ngingana ngiyithembi lento yokuthi ebantwini wozani siliregiste already? Ama-institutions zokhuluma mhlawumbe nge-NAFT or i-School of Mines ine-database iyazi ukuthi ngomnyaka onje ku-graduate abantu for these disciplines. I-Public Service Commission layo iyazi futhi ukuthi from e-NAFT ngalo umnyaka sichathe abangaka for this and that department, ministry, imisebenzi ethize. So leyo asonto engathi uhulumende uthatha ijumo ethi uyabiza abantu ethi wozani ngapha niliregiste. Abantu abasebenzi not because they are unregistered, abantu abasebenzi because akula industry and the economy is dead. So uhulumende kumele a-addresse lokhu, kuzozenza ukubuya down ebantwini nxa kuvele ine-normal country yonke into benza abantu bayaqhathwa. La iproblem efilayo kumele kube le political will to change izinto before we can have a stable economy that can actually allow ukuthi abantu beqhathwe ngendlela nje enormally. Okwesibili ngithi uhulumende akashiyane lokuba ethembisa izinto ayenza azaziyo nje mhlophe ukuthi angeke azifeze. Ya, ngiyabonga.
Kodwa uhulumende uthi kulabantu asebaqhatshwayo ngalolu hlelo eHarare lapho olwasungulwa khona. Sibonge unkosikazi Permanent Ngoma owebulawayo Progressive Residents Association okhethiwe Bebe webandla lemthwakazi Republic Party ongumanjinela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikho lapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga othi nje ngivulele inkundla okwamanje uNtukamele Nkomo.
Langalaphuma le ndaba, langalaphuma le ndaba, lashona le ndaba, langalaphuma le ndaba, langalaphuma le ndaba, lashona le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama nguNtukamele Nkomo. Namhlanje sixoxa ngesehlakalo esichiye uZulu weShurugwi ekhuza umhlola, lapho okubotshwe khona owesilisa esethezwa icala lokuthengisela abantu inyama yempisi esithi ngenkomo. Kambe lapho othenga khona isitshebo mlaleli, kungaba sebutsha eyaziwayo kumbe emkotweni, uleqiniso na lokuthi ngeyani leyo nyama? Ukuhlaziya lolu daba sixoxa losomabhizimusi wakobulawayo olebhutsha lendawo yokunathela oshigumira eluveve, umnumzana Joseph Dzova. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana. Yini elithengisa inyama baba Dzova? Ulubona njani udaba lo mlisa weshirugwilo?
Kwakuqala njeulawayo ma five abattoirs eziyaziwayo la lapho kuhlinzwa khona inkomo. Ithink umbokodo ugrills u-mpiwithi lo-hedendwo labanye nje bakhona but yilawa lala yiwamanye most I think the big four ezikhona kobulawayo. Iwama-abattoirs engiwasebenzisayo wona lawa nabashiya kodwa inyama and bayalandela umthetho ongafika khona ngale bashiya bekuthengisele bekuhele beku-offi transport ezyesinebhusha yakho bekunika ama-invoice konke bakwenze khona konke nje that's the surface ukuthi yes isebenzisayo naleyo.
Ungathi kulula yini ukwehlukanisa inyama ubone mpela ukuthi hayi le ngenkomo inyama edliwayo, le ngeyinye inyamazana nje esingayaziyo engadliwayo?
Yakumila sibili ngawona inyama ungahamba kuma-abattoirs lawa alandela umthetho sibili kulula ukuthi uyibone leyo ukuthi ayisiyona le ngoba yali trading inyama yangona ile rona magonde ukuthi ukuthi sibe ivele kuabatho okunye futhi ukuthi amaabatho lawa azokuthi beke ngisibe ngeya license ukuthi inyama ezama shortcut sokuthi abantu ukuthi kaba yizona lama reputable abatho alandele umthetho.
Kobulawayo sesike sezwa ikakhulu eCountry Park kuthiwa abakhona abagangayo ababulala amadonki bethengisela abantu inyama besithi ngenkomo. Kumi njani kulezi nsuku?
Lesapho kubona enye izithetheni sibili ukuthi kule kunyane idonki elibonakale eCountry Park lihlinziwe kodwa anginazange ngihlangane nakho mina. Ngiyabuthiwekuba indaba nje ukuthi antalethi indaba zokubhana kodwa ngikhona ukuthi kuyenzakale kodwa kukhona sibile endaweni ezithize kodwa sometimes yabibona ukuthi ziwe phathwa ngayo inyama yangikhona kulokunye kusona ukhona khona ubone le quality yangikhona ukuthi lapha hayi lento yenzakale ngakho lekamandela amayeo kuprofithi.
Kukhona yini lapho sohlangane khona lesiga sabantu besidla inyama okuthiwa vele kayidliwe eZimbabwe?
Akukuthimisa mina zakhe ngihlangane lapho nje lokho kwenyamazana futhi okunye kune uyakubona lapho ukuthi iquality yenyama yangikhona uyabona yinye compromise yena le amagesethi akhe ekhambe inyama ingahlala ingekho emagesini sayisile kuwonakala ajaba kwenyamazana zakhe ngihlangane lapho ngiyaphokuza nje.
Emalangeni bekugcwala mpela kubhizimusi lakho lapho kwechigumira abantu besidla benatha kulezi nsuku ungathi injani ibhizimusi?
Futhi omkhulu ngiseliqiniso sibili abantu babefuna ukuphedisa lapho abaphedisa khona kodwa i-buying power yabantu is very weak abantu esidina kuhlaleki siyakungena amagesi futhi sepho ukuthi amana ngifike khona kane ngathenga kuyinyama kwami okuncane kelijima kwami lami ngitshozo isikhathi sesho nabanye bathi akumanga kuhle sibili kwi-industry esibiye leyo ayimanga kuhle sibili generally i-economy yangikhona nje not performing very well into ngayitsho nje nothi it's not limited to kumabhutshari namavotosto I think i-business yonke ayikabi kuhle.
Kungaphi lapho ngafisa ukuthi kulungiswe khona ukuze umnotho uvuke?
Especially indaba yemayinethi limaza ileyana ike yahluphakana eyamafarmers banje lama ama 15% bathi lokuyana ingasona 30% sokuveza ukuthi umthengo wenyama udure kakhulu yikho khona sokubona ukuthi lama incidents wona lawa abantu sebesiyazijamulela emakhaya khona ngale bezame ukubalekela yena le indaba yokuthi bangahamba kuma-abastos lawa bazalandela umthetho so abantu sebecela sebesiyazibulalela kodwa ngale bezame ukubalekela konoko so sibenenqeme ngakhuluma fike kwe le-15% bebona ukuthi bengayenza nje bengayehlisa nje leyikhipha.
Hayi, siyabonga mnumzana, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Belilalele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo mnumzana Joseph Dzova umnini bhizimusi wendawo yokunathela oshigumira eluveve. Asidibaneni uhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungathina lakusasa. Siyasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abanye abakubandla lamademokrasi emelika sebezama ukuba kususwe umongameli Joe Biden kufakwe olamadlabuzane ozabhekana lowayengumongameli umnumzana Donald Trump kukhetho ozaqhutshwa kulo nyaka. Lokhu kulandela ukwehluleka kukaBiden kunqokompikiswano eqhutshwe kwele melika ngolwesine. Inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi abahlala eGaza baphila nzima ngenxa yempi ephakathi kwele Israel leHamas. Ithi iningi labo lihlala endaweni ezabhontshwayo kumbe emikhukhwini. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kaMskande umkhando osikhandayo yena osanda kwethula idlaladi elitsha.
Hey, sanibonani sanibonani sizo sakithi sizo esimnyama ngiyabingelela njengamanje obingelelayo umkhando ozikhandayo ozalwa etholojo endaweni yakongqobo ngokuzama impilo ngisegoli ngihlala ecosmos street senginama album awu-5 ngiqala ukucula ngo-2021
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala ku WhatsApp ku 0623745636 ngiyiphinda 0623745636
ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Amazwi engiwashiyela abalandeli okanye abalaleli ibona ukuthi sicelisa nje i-support isizwe sakithi ngoba asilutho ngaphandle kwenu, sithembele kini. So esikucelayo ukuyibona ukuthi nisinikeze i-support, siyazicelela kakhulu. Nasemcimbini nje manisimema, mhlawumbe umuntu ufuna ukushada, siyeza lapha esisuka simenywe khona umuntu uma engabe eshada okanye uma ene-birthday nje usimeme. Siyabuya siyiqembu likamkhanto ozikhandayo.
Sikhangele ezemidlalo emdlalweni yeCastle Lakers Premier Soccer League namhlanje. Yata 2 Highlanders 0, Bulawayo Chiefs 0, Manica Diamonds 0, Simba Bora 1, ZPC Caribou 0, Ngezi Platinum 3, Cape United 2. ye Oliver Salamhlanje ke ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Ngakho usilalela ku Studio 7
siyalibonga ngokulalela kwenu.
Namhlanje ke lingakhohlwa ngumhla ka 29 Nhlangula 2024 ngemalanga shaya iphutha kancane. Ye ngumthombo sithemba lo lilale.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilale
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.